Bato retripu siri noti nengo zaro shanu sangani sila watatu wale kukushuliza msarzo zema kanzuru kwa gudune kuchipinge wakaroa uye wakato tiza misha yavo wachichikira kuitu wakafira mberi. Watatu wale kukushuliza wakaroa ndiva William Tondoro reward 3 kwa gutu wakarikuwa kumba kwa wakaroa wacha hizo uye wakale mchenje rai zoko reward 13 na Brighton Nyanisi reward 14 kuchipinge au wakaroa wale pamsangano wavo nezuro. Vangu watigirwe bato ili wavire kwa gutu wapeti sae manjombo na musare shumira itagu wanoti wakaru wazo kare sondorino mshiri mekuru wanechisa mchadarika musare itagu wanoti wakari ingwa pumbapa usiku wakaru wajipomiru wa mose eku za studio 7 kutu wakange waru wane watigirwe zan PM
tuko wakazi wandisika padumba pandine operation zaka hiru kutu wakati banda pepa pondo kuenda kumbanda kangono tuwa mapiri kangari kumbandi chibanda haku shantisa nchitu wadipeni ya itinani maneru akusena nizuru waka ona nomini ni mwe mkuma na wangana ya wakashika pamba waka nditrete na utivaru kuya apa gari kipamba wako kutindata uripa studio 7 saka baba waka pavati aa inine shokupari kwa pamba pangu antidiba kupana apani banda zingwa pamba isu zandisi kumba
izi sati niruona wama njombo awati waruto karamsango sezoweza nipie varugu ya pamba pao maneru oga oga mamtondoro varugu mirira muwati 3 kwa gutwa noti wakato tiza pamisha pavo nekutu wakavingo kaviri wakatipe usiku wakatia mavimbiswa kuhurawa nekutu varugu mirira varugu batole triple C
ndada katu wata samwe ya natu wata pamba urutu kutu watu wane food itakati vashiku ya pamba pamba vashiku finga na nini avarugu tu kwanza riku famba wa shikampe na uruiwe triple C sakarja kukuraya kena watu zungu fatu tama mjibu mwaru kugara nekuti munu mamwiki nezo izoso
kujipinge watu loko awo wariku kukiza waka mira triple C mwa 13 wanoti makaru wapamsa kana wawo wawaita wekutuwa karutu gilo nezuro pastora zikuwa mapungwa ana
musiwe sande anuwane zuro ndo pa ataka ngetaka kuita msangano wedu anuwe zanu pie waka uya wakaimba wakauya ni kwa tanga tiri tijita msangano wachimba
mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa wariku gara wachiti awasi kudazu miri shonga msarujo
up to now there's been no virus let's keep this it is good for us we don't need to please anybody yara watu wana no uliwana mwamumishat no gara na masabu kedu mahetme na mazimambo Gadi parize kuirana.
Inzi ziruti ni rwao ni muta ulerewe zani PF mumasingo. Vapepu kai chuewe.
Atiti giri mirijonga wa mtimba. Kufunga tinongora mba atiti dokoro raze shoko eroro. Kuti mirijonga atiti giri. Asizi tindata alisiri kuti iwa wanozo ya wachi komplena kwa muri kune venyuro. Vanenge wa siriwe vane atanga chi misindo. Atipa ziva putipaka mirase. Isuzo msanga no position yetu ingo limeche teyoyo. Atiti giri mirijonga. President redu kwa kwa mnanga kwa nunga wanutaura. Ziva nezwa wanutaura. Kuti tinoda a peaceful election.
Atika kafana mbata chikaro chemtevedzeri wemutauriri we triple C wa Australosis vavatenda kuti mirizhonga kunengo dzavo munyika iri kuwedzera.
No zvinoratidza kuti zvanhu tiri kuvhunduka ndosaka muchiona vakushandisa mirizhonga vakushandisa uchidzira vanhu asi vanhu vemuZimbabwe ruzhinji ruri kuziva kuti yava nguva yekuti iite shanduko munyika imbotaya vadzitsva kuti 3 exam ichikonewa ndosaka muchiona vachifosa vanhu vachibvasa vanhu vachitirekena vanhu asi takaudza munhu wese kuti kupedza zvinhu zvese kuenda paballot musi wa 23 August tovhotera shanduko tovhotera vachamisa tovhotera triple C.
Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponya ati vati vange vasati vanzwa nezvenyaya idzi vakati vachitaura nevakuru vemapurisa kwagutu nekuchipinge asi vatsigiri vetriple C vanoti chero vakamhangara nyaya dzavo kumapurisa vatsigiri vezanu PF havatsungwi ndakambirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.